Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Food Program inoti nzara yowedzera mumaguta nemadhorobha emuZimbabwe. Mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yepamusoro akadzingwa basa nezuro okumbira ruregerero. Tichakupai zvabuda kubva kumitambo yenhabvu yekosafa cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti uwandu hwevanhu vasisina chekudya huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya mumaguta nemadhorobha emuZimbabwe sezviri kungoitikawo kumaruwa. Uwandu hwevari kuda chikafu muguta reBulawayo wawedzera kubva pavanhu vanodarika zviuru zana nemakumi masere nechimwe kana kuti 181,308 gore rapera kusvika pazviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezviviri kana kuti 272,804 gore rino. WFP iri kuyambira kuti zvinhu zvichatonyanya kuita manyama amire nerongo sezvo chirongwa chaivo chekubatsira vanhu nemari yekutenga chikafu mumadhorobha nemaguta chave kusvika kumagumo. WFP yati yasvika pamhararano sezvo chirongwa chekubatsira nemari chave kusvika kumagumo panguva iyo vanoda rubatsiro vave kuwandisa. Vanhu mamiriyoni nemapfumbamwe muZimbabwe vanonzi vakatarisana nenzara inotyisa gore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga.
Ichokwadi kuti mumaguta muri kukwira urombo zvakati nyanyei nenyaya yekuti chaienderwa kumaguta kare kuenda kotsvaga mabasa. Iye zvinezvi as we know maindustry edu haasi kukwanisa kuabsorba vanhu kuti vange vari mumabasa. Vakwegura vedu vakarasa tsika yaisoitwa kare.
Itsika ipi Reverend Matonga?
Yekuti munhu akanga aritaya anoenda kumusha. Vazhinji vedu vari kuramba varimo mumadhorobha imomo nekuti havachada upenyu hwemumaruzevha. Zvichida nekuti havadi kushanda nesimba kunoitwa mumaruzevha. Vazhinji vavo munozoona kuti vanenge vachitraya kuita mavhenda.
Pane dambudziko reya.
Zvavanotengesa zvacho zvinoda kutengwa nevanoshanda. Saka kana vanhu vasiri kushanda and everybody else is a vendor pachimana chenyu ipapo, chance yekuti iwe ugotengerwa inenge iri shoma. Zvinochinetsa manje nepamusana pekuti World Food Program yacho iri kutoti program yanga iri kupa inonzi cash for food kureva kuti vanhu vanenge vachipuhwa mari kuti vaende kozvitengera zvekudya kana kupuwa mavoucher. Chirongwa ichocho chiri kuuya kwamvura yacheka makumbu.
Izvi zvinorevei?
Zvaane dambudziko kuti vagara vangu vachitobatsirwa vacho nevanga vasiri pachirongwa vese vakuda rubatsiro. Saka nhau iyi yakaoma ende inonoti isa pakaoma muikonomi yeZimbabwe.
Nechikonzero chei?
Nepamusana pekuti panorongwa inonzi cash for food iyo inenge ichibatsira zvekare maindustries kuitira kuti awane vanhu vanenge vachitenga, kureva kuti mamwe emacustomers evanhu emashops anenge akuita mashoma kana kuti anenge asisina mari yekutengesa. Zvinoreva zvekare kuti zvakunoaffecta manufacturing industry iyoyo yacho yatiri kuti haina kunyatsokusvika pakati nakei.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzechikafu, Reverend Forbes Matonga, vari parunare na Blessing Zulu Studio 7, vari kwamurewa. Tatumira mubvunzo kumunyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi Zimbabwe yakatoisa chikumbiro chekuti inoda mari inodarika mabhiriyoni matatu kana kuti US$3.3 billion kuti ibatsire vanhu vari kuyaura nenzara. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa zvavo kuti hapana anofane nzara, asi kuwana rubatsiro rwekupa vanhu kunenge kuri kunetsa nekuda kwekuti masangano akaita seWFP awandirwawo nevanoda kubatsirwa pasi rose nekuda kwehondo dzakawanda dzasiya vakawanda vave vapoteri. Vaimbo vamutevedzeri wegurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro vaSimelisizwe Sivanda vakadzingwa basa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, nhasi vanyora tsamba kuruzhinji vachikumbira ruregerero nezvavakaita. VaSivanda vanonzi vakaudza mukuru wepachikoro cheClonmel Primary kuBobby mudunhu reMatevelerand North kuti adzinge basa mumwe murayiridzi wechidzimai ainge aine zita rechipiri rechishona. Maituro avo aya akashorwa zvikuru nemasangano anomirira varayiridzi kusanganisira Reprogressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, achiti kutyora kodzero dzemurayiridzi. VaSivanda ndo mumiriri weBobby mudare reParamende. Vamwe vanhu vekumateveleland vave nemakore vachikurudzira hurumende kuti ipe basa varayiridzi vanogona rurimi rweIsindebele zvikuru vanodzidzisa vana vadiki. Asi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro.
Deployment yevadzidzisi muchikoro inofamba zvakanaka chaizvo. Tinototi kana tisati tatodeploya murayiridzi kuti aende kunharaunda yaanzi awana basa, anotombozamiwa kunzi zvechokwadi anoziva here rurimi rwaamai revana vaari kundodzidzisa ikoko. Izvi zvinotoitwa pamaeducation offices, zvoitwazve pamaoffice epublic service commission. Kana zvazoonekwa kunzi hazveshuwa azvaka kodzera munhu iyeye ndopaanozoendeswa kuchikoro chinenge chakanangana nebasa raanenge awana.
Saka hapana mikana yekuti vamwe vanonyepawo kuti ini ndinogona chishona kuti aendeswe kwamurehwa iye asingachigoni.
Mikana iyoyo haiwanike nekuti unotomboshedzwa wotobvunzwa nechishona chacho ichocho, wotombotariswa kunzi zveshuwa unochigona here chishona cheECD, wotobvunzwa bvunzwa nemaofficers edu eministry of primary secondary education nemaofficers edu ekupublic service commission. Veprimary and secondary education nomanje vanenge vari padistrict uye vanenge vakabatanawo nekupublic service commission vanenge vari pamadistrict office.
Saka vari kutaurawo kuno vachitiudza kuti kwedu kuno kune vasingagoni mitauro, vari kuzvitora kupi izvi?
Pane vamwe vanenge vachingotiwo uyu kuda haana kukurira kuno, asi isusu mutemo wedu hauzvekuti wakakurira ikoko here. Ndinokwanisa kunge ndisina kukurira kuchipinge, asi ndichireketa chindau zvinomwisa mvura ndinobvumidzwa kuenda kundorayiridza naye kuchipinge achionzwa zvandei ndichotaura, asi ndisina kumbobvira ndakurira ikoko. Uye ndokwanisa kunge ndingoriwo munhu anotobvawo kure kana hurungwe asi ndochodzidzisa kuchipinge nekuchindau chacho ndinee ndechichireketa.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Ivans abatawo munyori mukuru wesangano reATUZ vaRobson Chere.
Tichisangano tine danho rakagara takatora uye tichiisa kuhurumende kuti mukutorwa kunoita varayiridzi vachipinda mabasa, varayiridzi chirongwa cho chekutorwa kwemabasa kupindwa mabasa varayiridzi chofanira kuitirwa mumaprovinces akasiyana siyana, zvichireva kuti vanhu vanenge vachitorwa vachipinda mabasa kungava kuprovhinsi kasii nationality is kana kuti bwayo kana kupi imwe province zvinenge zvichifanana kwari vanhu vanoenderana nezvinhu zvinenge zvirimo munzvimbo macho nemomo nemalanguage chaura chai mutauro wacho uye zvimwe zvinodikana zvakafanana nemakofizi anekomomo yatinoti karikurama yachoni
ndiwo mafambiro azviri kuita here mumatunhu mamugero
handizvo zviripo saka tiri kuzoona taakusangana nematambudziko ekuti murayiridzi anokandwa kana kune imwe nzvimbo ingave pamwe inotaurwa chitonga asi murayiridzi anenge asingakwanisi chitonga asi murayiridzi anenge asina dambudziko zvekare nekuti akandwa ukoko nekuti munhu wese kana akatema anenge achida saka anozongoenda nenyeta yakudabasi atoriwo kutosungurudzwawo pane kuti anga zvakaitika kunzvimbo yaanobva yaanokwanisa kunge achiwana basa
asiwo nekunetsa kunoita kuwana mabasa munyika mazuva ano munhu aazongoendi chero kwaanzwa kuti kunodiwa munhu here
hurumende inofanira inge ichiendesa vanhu kumabasa kwaanenge vachibva zvichienderana nezvinodiwa ukoko
idzo nzira dzebazi rezvedzidzo dzinenge dzichifanirwa kufamba sei kugadzirisa nyaya idzi kana dzichinge dzava kuitika sezvatazoona zvoitika izvi
gurukwetavare hurumende rakatevedza mwero pakuzopinda muzvikoro rowanikwa rotuka murayiridzi nekuti murayiridzi munhu atoropa dambudziko yatinoti victim owanikwa otukwa zvekare apa tichiziva kuti iwo makurukota ehurumende ndiwo vanofanira vachigadzisa izvi kwaaita kunge vachienda kudistrict education office vachiengenda ministry of primary secondary education nepublic service inopinza vanhu mabasa otaura kuti aiwa apa pane mishimechi yakati dai mamusha kuprovhinsi yakati mutsvagara anenge achienderana nevana vane mutauro wakaenderana nevowo
munyori mukuru musangano revarayiridzi vekumaruware atus varobson chere vari parunare muharare naivan sininga westudio 7 vemapato anopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera hurumende mhosva yekumbunyikidza kodzero dzavo zvakanyanya pamberi pemusangano wesadic uri kuitirwa munyika mwedzi unouya vechidiki kunyanya ndo vari kuti vave kugara vakabatira hana mumaoko hurumende pasina kupa umbowo inoti pane vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika tobias mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muharare
musi wa16 mwedzi wapera nhengo dzechimwe chikwata checitizens coalition for change makumi masere kunyanya dzechidiki dzakasungwa nemapurisa dziri pamba pemutungamiri wadzo vajameson timber kuavondale muharare nhengo dzeccc idzi dzaiita musangano wekucherechedza zuva remwana weafrica kana kuti international day of the african child kudare dzakabva dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso avasi vezvematongerwo enyika chete vari kuti munyika maberekera ingwe chikoro chebeacon hill primary school kuplumtree chakarambidzwawo kuita mabiko ekutsvaga mari manheru zvichinzi nemapurisa zvinhu hazvina kugadzikana munyika mumwe weavo anoti akatyorerwa kodzero dzake vhiki rapera murume wechidiki akumbira kushandisa zita remadunhurirwa rekuti Maxwell Bamusi sezvo achitya kuzvikanda mukanwa mamupere
ndakasungwa neThursday musi wa27 June mutown muharare To cut this long story short, I had to sleep mumacells. On negotiation yekunzi, since ndo yarako riripo, unokasira uenda kuchi kukoti mangwana. Mumacells macho, taingoroa, chisundwa, mangwana acho makuseni, one's all right. Furafuti kompyuta yako, pane varifara kusecha vepana. So that's all right, chumumpa ifine. And at the close of the day, I ended up having to pay $30, which was not supposed to have been paid.
Havasi vose vasiri kufara nezviri kuitwa nemapurisa mumwe mudzimai wechidiki anogara muharare rumbidzai mpofu anoti kune nhunzvatunzva dzinoda kuonererwa kana nyika ichinge iine zvirongwa zvikuru zvakaita semusangano wesadak
maopposition political parties anosponsewa kuti vaite mademonstrations kuti vakwanise kuti vanoita sekunge muno munyika hamuna zvakanaka zviri kuitiwa nebato riri kutonga
kutaura kwamuzvare mpofu uku kunotsoropodzwa natapiwa nashechiriga wechidiki anoshanda nesangano rakazvimirira rehill zimbabwe
hurumende ngaisiye vanhu vataure murugare murunyararo dzingava nhunha dzavo nokuti kana vanhu vane nhunha kunyange maringe nesadhaki pachayo vanotendedzwa zvakare kuzvitaura nokuti constitution yedu inobvumira vanhu kuti vataure pavanoda zvavanoda kune wavanoda african charter chaiyo on human rights inotendedza zvakare kuti vanhu vataure zvavanoda
zvava kutyisa kuungana muguta reharare muri vanhu vanodarika vashanu sezvo muchigona kusungirwa mhosva yekuungana pasina mvumo yemapurisa izvi zvinonzi nedzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika kutyisidzira veruzhinji kuti vasasimudza misoro kunyange kodzero dzavo dzikambunyikidzwa asi kunyange zvakadai zvichiitika munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vanoramba kuti pane kumbunyikidzwa kweveruzhinji kuri kuitika apo nyika yatarisana nemusangano wesadak summit
tokazviona sese chikura Fati rupotu wana chayewone lelo. Msoko kaita mayewone zipamba. Mayewona kundiru kaita mwena ye. Aswa bele kwa kambara. Vae katora waka indana waku seru waka shuwa pura. Kutikazi kami. Kuno onzi mchichona chedu. Imbaino roe wapa kuyo.
Vamuvezu matongero enyi kavari kuchikira kuti. Nekuda kukuratizira kwa kaitu kwa newe chidiki ve kukinya. Sondora pera. Vachiramba nyaye kukizu kwa kwe mitero. Urumende Zimbabwe ichatowe zira kumbunyi kiza vanu. Kuratizira kwa ve chidiki kwa kwa unavanu makumi maviri. Vachuraiwa ni mapurisa. Kunyanya ve chidiki. Kwa kama nikiza mtungamiri wenyika ii. Va William Ruto. Kududu zapa urungwa wavo. Unonzi waizo omesira varombo uhu. Nyanzvi inoongorora nyaya dzeve chidiki uye vakamboshanda nesangano reUnited Nations Federation of Youth Associations vaMacleo Mapfumo vanoti hurumende yeZimbabwe haifaniri kunyararidza vanhu kana vaine zvinyunyuto.
Tinonetsa ndechekuti veruzhinji vakaudza mapurisa kuti vari kuda kuratidzira vanonyimwa mvume yekuita izvi. Kana bumbiro remitemo richitendera kuratidzira vanhu vanorambidzirei. Asi iwo nerimwe divi daivo vacho vanoda kupinda mumigwagwa vachiratidzira vaita izvi kwete kuzoita mirizhonga nekukanganisawo vamwe vasinei nekuratidzira kwavo.
Musangano weSADC uyu uchaitwa mwedzi unotevera muno muHarare uchaona Zimbabwe ichitambidzwa chimuti chekutungamira gungano remubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica iri kwegore. Chigaro chekuvasa chigaro weSADC ndechemadzoro sezvo chichingotenderera kunyika dzose. Asi veruzhinji munyika vave kuti dai musangano uyu waitwa ukapera kuti vaone zororo sezvo gadziriro yacho yave kuchikora dzimwe kodzero dzavo ukuwo migwagwa yakawanda ichivharwa. Hurumende yeZimbabwe yakatomboyambirwawo neUnited Nations kuti inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu zvikuru vanoda kuratidzira murunyararo. Kodzero iyi iri mubumbiro remitemo renyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanomirira America kumusangano wenyika dzakabudirira kunyanya Mineral Security Partnership vanoti China iri kushandisa nzira dzekutengesa chicherwa checobalt zvisina kunaka muDRC kuti mutengo wacho urambe uri pasi zvakanyanya nyika iyi isina chainowana. Asi kambani yekuChina yeCMOC iri kuramba izvi. Cobalt inoshandiswa kugadzira motokari dzechizvino zvino dzisingashandisi peturu kana diesel zvinosvibisa mweya wekufema kana kuti electric vehicles. Vakuru mubazi rezveutano muGaza vanoti mauto eIsrael auraya vanhu vasere muguta reKhan Yunis. Pangopera zuva rimwe chete Israel yati vanhu vabude muguta iri. United Nations yashora zvaitwa neIsrael ichiti kumanikidza vanhu kuti vabude muguta iri kunoreva kuti hakuchina kwekupotera mudunhu rose reGaza. Israel inoti yabhomba nzvimbo yakakandirwa maguta ayo zvombo zvemuchadenga nechikwata cheHamas. Apo kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation yepamwedzi mumwedzi uchangopera wachikumi yakadzikama kusvika pa0.0%. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe riri kuzvirova dundundu richiti izvi zvakaunzwa nekuda kwematanho aranga richitora ekudzikamisa upfumi hwenyika kubva mumwedzi wakubvumbi pakaparurwa mari itsva yeZig. Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chagavhuna weRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti mitengo yezvinhu haina kukwira muna chikumi nekuda kwekuti mari itsva yeZig iyi yakauya nekudzikamisa mitengo.
Mari yedu yeZig nekuti yakatsigirwa nemari yekunze kwenyika negoridhe yaunza dzikamiso paZimbabwe endi ndozvinongotaridzwa nezvabuda pachikero chemutengo wemari, pachikero chemutengo zviwanikwa muZimbabwe.
Vagwanyanya vanoti chiri kunyanya kufadza ndechekuti kudzikama kwemitengo yezvinhu uku kwaitika panguva yenyika iri mumatambudziko enzara zvichireva kuti zvichasiya mhuri dzakawanda dziine mari yekutenga zvimwe zvadzinoda.
Honga hatisati tasvika hedu, asi zvinongotaridza kuti kumberi kwatiri kuenda uko kune chaedza.
Asimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zvakakosha kujekesa kuti muna chivabvu inflation yaitove muminus, zvichireva kuti mitengo yezvinhu yakatokwira muna chikumi.
In terms of my USD, monthly inflation yatoderera kusvika paminus 2.4% muna June. Then muna May yange iri pa 0.1%. Asi takatarisa on an annual basis, inflation in USD yakwira kusvika pa 3.8% muna June, ichibva pa 3.5% muna May. Saka itokati kuti hongu economy yedu yava highly dollarized. Asi kana vachimeasure inflation, vari kutarisa zviri kuitika both in terms of US dollar, in terms of mazig, ne kusanganisa maUS dollar nemazig kuti tinge tichiwana a blended inflation rate.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishandawo vari kuBritain, muzvare chenaimo yemutambasere, vanotiwo mitengo yezvinhu inogona kunge isina kukwira muna chikumi kana zvichienzaniswa nachivabvu, nenyaya yekuti vezvitoro vanogona kunge vakanga vakagara vakakwidza mitengo yavo zvakanyanya nechakare. Saka tingati here zigi yaunza kugadzikana munyaya dzemitengo yezvinhu kwagara kuchitsvagwa nenyika kwemakore akawanda adarika aya. Muzvare mutambasere vanopesana nemaonero aya.
Aiwa, hazviite kuti titarise nguva diki diki nekuti zigi yakauya tingati kupera kweApril ndopakatanga kusekuleta mari yezigi. So hatingashandisi zvinhu zvaitika panguva ye2 months kuti titarisire kuti saka zvakutoreva here kuti zvinhu zvagadzikana. So tinenge tichiziva kuti mukufamba kwenguva by kana tatosvika kana kuti kuna September zvinhu zvichange zvashanduka nemashandukiro asina kunaka muZimbabwe. Nenyaya yekuti ikonomi yedu haina kugadzikana, haina zvinhu zvinoipa kugadzikana, hatina resilience muikonomi medu.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakazivisa svondo rapera kuti inflation yepamwedzi yakaderera kusvika pa 0.0% muna chikumi ichibva pa 2.4% muna chivabvu. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa mutongo wedare repamusoro-soro reSupreme Court wekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevamwe vatungamiri venyika yeAmerica havafaniri kuendeswa kumatare edzimhosva nekuda kwezvinhu zvavanenge vaita vari muhofisi zvinoenderana nebasa ravo. Asi dare iri rakati matare epasi anokwanisa kutonga nyaya dzinenge dzanzi dzakaitwa nevatungamiri venyika dzisinei nemabasa avanosungurwa kuita vari muhofisi. VaTrump ndo vakakwidza nyaya iyi kumatare mushure mekunge vapomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga musi wa6 Ndira 2021 vachinzi vaida kurambira pachigaro mushure mekukundwa musarudzo navaJoe Biden muna 2020. VaTrump vatambira mutongo uyu asi vaBiden vanoti mhosva iri kupomerwa vaTrump inofanira kutongwa nematare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvazvinoreva ndezvekuti papane nyaya yange yari Supreme Court yange ikaendeswa ichida kudzidza nyaya dzeimmunity kuti vaTrump here vanokwanisa kutongwa nenyaya dzavo dzavari kupomerwa kumatare ari kuzasi uku. Saka Supreme Court yakataura kuti vaTrump vane immunity panyaya dzavakapara vari president, ende uyezve vane immunity zvekare panyaya dzavakaparawo vave former president. But zvaitaura Supreme Court ndezvekuti zvavakapara vari president vane inonzi absolute immunity, meaning to say kuti havatokwanisi kutotongwa neany nyaya sezvo vangu vari president. But paakazobva pachigaro vane immunity iyo ichazova ichizoonekwa nematare ari kuzasuko kuti vanokwanisa kutongwa here nenyaya dzavari kupomerwa vachitasa immunity iyoyo.
Tinoona kuti vaTrump vanogona kuenda kumatare epasi vakawana zvinobuda ikoko vobva vadzokera zvakare kuSupreme Court. Saka izvi zvinozorevei?
Handikati kuti vari kutsigira vaTrump pane zvavakaita, but ivo vari kuinterpreta yavari kuti like constitution yemuAmerica kunongo vachiti aiwa nangu vaTrump vachiita zvavakaita vanga vari president, and zvinotaura mutemo especially constitution ndezvokuti vane inonzi absolute immunity and hapana ivo sedare zvavanokwanisa kuita nekuti zvirimo mubumbiriro mutemo. Vamwe vari kuzvionawo vari kuzviona sekuti zviri kupawo yatingati green light kune zvakaitwa na Trump iyezve vamwe vari kupokana ne judgment yacho achiti ma justices akapa like yatingati green light kune mamwe ma presidents ekumberi kuti vakwatse kuva vachipara mhosva nokuti ma presidents pasina zvinoitika kwavari. But zvikutaura constitutional court ndezvekuti in terms of mutemo muAmerica munomo, in terms of the constitution, vaTrump vane absolute immunity pane zvavakapara vari president. But uyezve vari kupawo futi rimwe side rekuti aiwa nangwe vasisiri president pane inonzi immunity, but iyo haizi absolute. Iyoyo ndiyo inokwanisa kuve ichiongororwawo nematare ari kuzasuko vachiona kuti vaTrump vanokwanisa kuva vachitongwa here.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanga vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7 vari muTexas. Zimbabwe yabuda makwikwi ekwesafa cup mushure mekurohwa 2-0 neKenya kuSouth Africa nhasi. Kenya neComoros ndidzo dziri kuenderera mberi nemakwikwi aya. Zambia yabatana neZimbabwe kudzokera kumusha uye yakundwa 1-0 neComoros nhasi, zvichireva kuti haina kana mutambo mumwe chete wayakunda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hey, pa Studio 7 makadi yapo haina ngwini ndine chikumbiro inini nakumbirawo murudziro madhara ari kuZimbabwe ari kutonga nyika kuti hei matikuvadzisa kunoko. Iye zvino ndashanda ndiri kubva panapa ndashanda panapa ndavharwa mari yachona ndatobuditsirwa nepfuti nepfuti ndotonzi hati kupi mari dzokerai kumusha kwenyu apa kumusha kwedu zvinhu zvakaoma. Ndanokumbirawo murudziro munhu angagwa nachiwenga kuti zvamuri kutiita izvi kaidenga hamungamboripinzi.
Masura sei pa Studio 7 hapo, masura sei mose vashamarari ve Studio 7. Ai ndoda kungotaura pa musoro penhau yaChamisa. Ai nimaonero angu ini Chamisa hana chivimbo ende inini handichina chivimbo naye chekuti angava mutungamiriri wenyika. Munhu asina direction, haana kwaanobva, haana kwaanoenda, haazivi zvaanoita. Wangotofanana naye Munangagwa vacho vose vangu, tongoti vose vangofanana nekuti hatichatovoni direction yake chacho, hatichadozivi kuti uri kuinda nepi kana kuti uri kubva nepi. Taka tainge takamira naye kubva kumashure kwose kusati tatozoona kuti haana kwaanobva, haana kwaanoenda. Saka bita tichingotosiyana nazvo, tichingotambudziwa hedu nezano yacho tichingotambudziwa, nekuti ariona kuti naiyewo haana makwaliti ekuti angava mutungamiriri wenyika. Ndinoita kudzwa feketi ndiri paSouth Africa.
Masikati paStudio 7 pano vashamarari, tinotenda nebasa ramunotiitira. Ndinongoda kutaura kuti handizivi kuti vanhu vanombozofunda kana zvichinge zvadii zviya zva, because chinhu chese chinoitika panyika panapa tinoziva kuti chinopera. Asi chinopera ichocho chinoti zvarora njira yakanaka mberi kwatinoenda, kana chichatiitira njira yakashata mberi kwatinonga tichienda. Pamusoro paMunangagwa havazivi kuti zvese zvinoita zvinopera, nezvaitwa ndiMugabe zvakaperawo, hapana zvakamboitwa zvikasapera. Saka munhu anoda kuti zvipere zvakashata, mashatire zvinenge zvakaita, kuti hauzivi kuti mwana wako akada kutaura chakati onzi ngaaiswe mujere, mwana wako akazwi chakati onzi ngaaiswe mujere, kunonzi kuita ikoko. Asi echiziva munhu kuti zvichapera zvinoita izvo, saka kupera kwazvo zvinozova nemaconsequences akadini kupedzisira kwazvo izvozvo. Vanhu vachikuona uchifamba mustreet uchigara uri pamba pako nemhuri yako, vanokuona semunhu wakadii uchiti mwana akataura zvazvaonesa mujere, akataurwa otaura mwana unoiswa mujere. Saka vana vasasataura pamusha, pamusha pavo pavakazvarwa votadza kutaura. Ai zvamunangagwa zvinenge zvisina chikora mukati izvi.
PaStudio 7 makadii, vashamarari wese makadii. Toda kungotaurawo panyaya yana Mike Chimombe vari muusungwa pamwe neumwe wacho anonzi Wikinoki Vayo. Aiwa hayo ingori catch and release, iwo vari muusungwa wacho vari kutozviziva kuti tichabuda hedu kana nguva yakwana yekuti tibude. Hapana, nyaya yakapera kare, hakuna chinoitika. Wachazongoere kana wabuda, pasina news dzinoziviswa kana chinoitika, inozongoti zizii nyaya yacho.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Sekuziva kwenyu, isu hatina kwatakarerekera. Musakangano wachirongwa cheve chidiki che The Connection na 8 PM nasi apo tiri kutarisa kuparurwa kweurongwa hwekurwisana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka rakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa svondo rapera. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro wenhau zvakare. WFP inoti nzara yowedzera mumaguta nemadhorobha muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka yane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemwina nitungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku vi.